Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika yeLiberia mukurwisa makoronyera anotengesa zvinodhaka. Zvinodhaka zvinosanganisira heroin necocaine zviri kutengeswa zvisiri pamutemo kubva kuAsia nekuSouth America zvichiendeswa kuAfrica, kunyange hazvo paine humbowo hwekuti zvinokanganisa zvakanyanya utano hwevanhu. Izvi zviri kukonzerwa nekuti miganhu yeAfrica haina kunyatsogadzirwa zvakanaka zvinopa kuti zvive nyore kupinda nezvinodhaka izvi. Cocaine yakabatwa yave kuGuinea-Bissau nekuCabo Verde mumwedzi yekutanga yegore ra2019 inodarika yakabatwa muAfrica yose kubva muna 2013 kusvika muna 2016. Hurumende yeAmerica iri kubatsira mukurwisa kutengeswa kwezvinodhaka nekupa nyika dzemuAfrica zvekushandisa kubata makoronyera aya. Mavhiki mashoma adarika, America yakabatsira vanhu vemuLiberia nezvekushandisa zvinosanganisira hembe dzekupfeka, malaptop nezvimwe zvekurwisa makoronyera aya. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvekudzivirirwa kwekutengeswa kwezvinodhaka pamuzinda weAmerica muLiberia, kana kuti Acting Director of the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section, vaStephen H. Kissick, vanoti nyika mbiri idzi dzave nemakore dzichidyidzana. Vanoti vari kutarisira kuti mushandira pamwe uyu uchaenderera mberi. Kenya neGhana ndedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoshanda neAmerica mukurwisa vanotengesa zvinodhaka ava. Mumwe aive mukuru bazi rezvekudzivirirwa kwekutengeswa kwezvinodhaka muAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of State for the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Amai Heather Merritt, vanoti America yakazvipira kubatsira Africa kurwisa vanotengesa zvinodhaka ava, uye iri kutarisirawo kushanda nenyika dzakawanda. Vanoti kudyidzana kweAmerica nenyika dzemuAfrica kunoshanda zvakanaka kana pasina makoronyera aya anokanganisawo utongo hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti makoronyera aya akaregererwa achiita madiro aGeorgina zvinokonzera kusagadzikana kwenyika, uori nezvimwe zvinozopinza upenyu hwevanhu munjodzi. America inofunga kuti kubatsira Africa dambudziko iri risati rakomba zvinobatsira kumisa nyaya dzeuori nemamwe mabasa erima anoitwa nemakoronyera anotengesa zvinodhaka aya. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLiberia nedzimwe nyika dzemuAfrica pakurwisa makoronyera anotengesa zvinodhaka. Maverengerwa neni wenyu, Blessing Zulu weStudio 7.